Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musi 25 na 26 December tsaona dzanga dzakadzikira. Tiona kuti musi 25 wakapa vanhu vatatu, musi 26 wakapa vanhu 4, ini nezuro wakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti sezvo nyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
President Jamisa vane program yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizen yavanoita gore rese paChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvimwe zvakadaro kupomuleni ogirovo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabeuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMabvuku muHarare. Vanotiwo nemusi wezororo rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitiwo nemusi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitiwo nezuro chishano kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye kuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Zvichitaura kudai musi 25 na 26 December tsaona dzanga dzakadzikira. Tiona kuti musi 25 wakapa vanhu vatatu, musi 26 wakapa vanhu 4, ini nezuro kwakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti sezvo nyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMabvuku 10 vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya, uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka kwavanenge vasingafaniringa vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta yatoti pachirungeya yafatiki. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye wakoisa upenyu hwavanhu mumugwagwa. Mapurisa acho anoramba achidzidzisa vanhu, asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira kana nevatyairi vasingateereri, vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma.
Takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda, zviri kutarisiwo here kudzikisawo kuita tsaona?
Ya, zviri kubatsira nekuti maona kuti zero rosati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira First Lady amai kusiya Mnangagwa, zvikwata zvetrust safety council, polisi, takazobatana nevesouth africa vakauya kugwanda nekubhubhi. Saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unouyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma, vanga vane chishuwo chekudzidzisa vanhu. Ndozvatoti zvofanira zvichiitika nguva nenguva izvozvo.
Ko, panyaya dzekuparwa kwedzimhosva tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi?
Ndichiri kuongorora mhosva dzisati dzanyatsotichitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika, tichazinopa mashoko akazara kana tasvika kuma10 15 January.
Tichitarisawo gore ra2019 munyaya dzemitemo, zvii zvamungataurawo assistant commissioner?
Tichiri pakati ndofunga gore rakupera ka commissioner general vanozoita ripoti yavo nekupera kwegore, tokwanisa kuzotaura nezvayo muna January. Ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here, dzakakwira here. Zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi, zvatakagona ndeizvizvi, zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi.
Vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vaChamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reUlawayo. Kuti tinzwe mafambiro aita basa kuUlawayo, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikuru saPresident Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizen yavanoita gore reChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muUlawayo paita contingent yemaMPs nemasenators neprovincial leadership, vachipa zvekudya zvekugeza nezvimwe zvakadaro kuEkupumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese, ndeapi mamwe matunhu amuri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese. Takapinda Mharare chero mumamisha omu, takabva kwachief Kaisa uku ipapo paChristmas pano. Pese panowanikwa munhu anenge atsvagiwa navaPresident Chamisa kuti abatsire vanhu, tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatatasvika vateereri venyu vanotiudza, tinoona kuti President Chamisa vanoita zvavanenge vagonawo ipapo.
Chii chikuru chakaita kuti vaChamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti President Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. VaChamisa vakataiwa isu totanga ipapo tichitobatsira vanhu patinenge tawanavo pazvuma ipapo, tichicherechedza nenyaya dzeChristmas idzi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro. Patinofamba patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna President, totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. VaChamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika nezvekuti President Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwaka. Zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno, taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida, kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira wobatsira ikoko. Saka ndiwo mashandiro anoita vaChamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vawanewo Christmas inenge iri nani, nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuzimbabwe ndio zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa napresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosupporta pati ipi, tikaona variko vanosupporta mamwe maparty tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANU-PF ndevanhu vasingasupporti mabato, ende kana tichibatsira vanhu kudaro tisi kuita nekuti tiri vanhu ka, kwete nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino. And President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Kweswanda vari parunhare neStudio 7 vari kuBulawayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makeses maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maissues etyphoid atakada kuungurura, bhozi anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa neCity Health kuti makeses ayakamira sei. Sekunziwa kwenyu ndepekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana siyana. Zvimwe zvatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makesi zvayo hungu pari makesi zvakaya kwatiri atiri kuongorora atingati takakontena. Makesi ane chekuita nechirwere chetyphoid chatukusaspekta kuti vanhu vangu vane chirwere chetyphoid.
Chii chikuru chamakawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tichiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview iyi.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo ukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara, vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatinotarisira isu nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatirana neutachiwana unokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndingautsvaga mari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwi kunge ichinwiwa. Utsanana kudya usina kunyatsogeza zvakanaka ndozve zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati mekurarama. Saka mukudaro ndozviri kukonzera kuti zvirwere zvipe zvipi zvichiti. Mukatarisa pakishagarika ibusiness center rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawandisa ipapo. Saka ndozviri kukonzera chii zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
tinoitika chiri pachena chinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuro, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuru kuti iwe kugeze maokoka nekuti watanga chikafu parodhi, haungatarisire kanzuru kuti iwe ikuitire mamwe mapauri chapozingochiita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekungopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isi kuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokuburikira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga ingava mhosva yekanzuro here kuti hatina mvura?
vanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda mune nyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatisanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa. Ndichizikana nekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Ndaingochero ndaingorondawo tsimba dzemama promoters vakuru kwandiri. The likes of Cheapers, Joshua Zheri namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndi Alec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naye stereke, ndiye munhu andaitevera stereke. Atinawo akangondimotivata kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music, sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongopinda muline reentertainment chete, ndee ndirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore neranga rakaoma. Tinoti dai rachienda kana rakachienda mangwana chaiye, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Oma nokuti entertainment industry kuti munhu maita mari unenge muchiita kusa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. So makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotreya kuda kuunza vaimbi vakatadza. Hazvina kuzvanga singadzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadunguri, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotreya kuita Davido, tikambotreya kuita marumba artists and hip hopa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba stereotype. Saka 2019 chinja chakaoma, nokuti I'm not very sure kuti economy here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ngaachipira tichitandidza pana 2020 pamwe nedhi mwari vanotinzwawo.
Semudzimai, mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitaya?
Aiwa akwete, haakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvine zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo usina pamuromo, noti ini I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Anotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete, vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu. Vanotozviziva ndinombotraya but I bora rembabvu chairo.
Pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. Tiri kunoita all white party, nokuti Genius kuna anongozikana nokuita ma all white party. Saka tiri kunoita ma all white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa 31. Saka tine mapati atiri tichikuita pamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri kuitira kucarnival, because carnival iri kuyanyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party yemusi wa 31 tisu tinenge tinayo SG Events. Saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge mbiri nayo iyi kucarnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa 500, pa 1500, pa 1000, 1000. 2500 kwa 2000 pa mari bese ukabara 500 years pa 500 ipapa unowana matiketi vanhu vairi kupinda owana wa uri worth 500 saka vanenge vaida kubhuka matables avo vanokwanisa kubata pa number dzangu dzekuZimbabwe dzinoti +263 773 045 907 ndodzokorera zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana ne South Africa vari kubhuka matables but kana munhu asina hape mari yetable kupinda i20 US ku rest of the ground ku VIP ari kubvira pama40 US zvichikwira
pane mazwere amungataurawo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita vechidzimai
inini ndinoti madzimai ngaauye tishande takawanda nekuti ezvinoizvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara sungori vaviri nairedros isusu tinowanzomirira girl child hatisi kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi mwedu inodzimba tasai muchiona tichimira nemaartist edu echikadzi especially pana soma artist watakamira naye takambomira nasoma pavainoitana nemafamily issues avo takamira nasoma tiri kuti vakadzi varume vada vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaitiwande tikurire varume ava matiregerera hatingori tega tiri kuti uyaitibatsirane tiwande matiregerera vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edu echikadzi notiri tega hatisi kuzvigona tinotodawo support inobva kuna vamwe vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mawindo vanozikanwa zvakare nezita rekuti mai maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlangano yahuye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga chewomen's forum
makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nero gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvematunhu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunhu akasarira kudarika mamwe. Saka tatitimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi veBaptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tiripo kana makadiyo zviri kufamba sei ikoko?
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Tinotenda hedu aiwa kuno kuri kupisa iri kuna iri kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nhasi Reverend Motsi ari timbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndo dunhu rakasaririra hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro ndo zvinhu zvichiringoriko here nanhasi izvi?
Aiwa bai zvinhu izvozvo hazvisisizvo. Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko. Zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebereland inge ine drought pano vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo panga zvinoitwa kumashonerend unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatorevesi yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo. Ipapo ndo pane nyaya hombe nokuda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzinofanira kunge dzichipiwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dzingane nedzimwe. Ukazotarisawo kumasvingo vakada kungofananawo nesi zvishoma asi unoona kuti vamwe vari kumashonerend kuna namashonerend east newest kunenge kuri nani kane dzimwe nzvimbo dziri kunoku. Zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvekuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana uyezve hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nokuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution. Zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya?
Tiri kunyora nezvazvo pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo. Isu tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisirawo hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira izvi kana kuunza runyararo, vanhu vanenge vasisakompleni kuti hazvina hazisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kuva nemazvinzvimbo zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa kwenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwaakuti dunhu rakati charinowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vange vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashonarend, pato neurongwa hwakatsarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvichiitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Chitsu iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi makwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyange hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoile du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi yemusi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Standekle Musanga.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Samisa uthola izikolezi kungatsha zebandla leMDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe, ngoba esithi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lezihlelo zeMDC as a social democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokucithelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Kungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasizela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukusingezelelile ukuthi sithole lawo manzi.
Umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama artists avela South Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomhlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Ibandla leMDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza endaweni yokubalondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichathisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambe lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezivele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela sizethekeli zabo. Lokhu kuhambelana nezinqumo zikapresident Shamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningabadala abakhele ilizwe lethu okweminyaka emine engakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sokuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokhu elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo, liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilubone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngaphi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Chamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla leMDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje. Bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba esithi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe, lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kakhulu lesihlala lenhlelo ze MDC as a social democrat. Izipole zihlanganisele into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, isepa, amadishi okugezela, aborice, flour, into ezifana nazenzo ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo-odgrupo somla labo esisuka babona emkuzi.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingelamanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakobulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphanxema limiswe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabutha nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo councillor Sikhululekile Moyo wePhumula leHyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti yobona ngehlelo zamanzi ekhansili yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukusingezelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi ubulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi sifide ubulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzi zonke, bekusebenze yodwa. So kupampa kwangikhona to ama-reservoirs. Okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakayo naleli kuyabe sivale kule indawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi ubulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi maybe kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalela?
Angithi kunje uma ngikhangele nganiki example ye-ward 17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo. Barisile, belungiselele ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisuke ukuthi ahamba continuously 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisuke ukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyethe after 48 hours bawathuli, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyeza ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula South, aboMganu, ezingani ziqhakene ezingafike emagwegweni isayidi lePhumula yami ngapha lapho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulamaphayipi lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja, abawathola amanzi. Kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zona lezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile izimpopho, abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekile, siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agijigijime indawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngekho njengani elizwini lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibili siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besiqholisile ngoba yona la ifikele kwiveli ingekho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthini izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono wethu ongamanga kuhle.
Lowo Councillor Sikhululekile Moyo wephumula le Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi yedolobheni lakobulawayo. Okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo we Studio 7 esethulela isiphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi iclimate change. Lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngomthelela weclimate change. Silomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani.
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebingacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Siyananzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphendule. I-frequency yakhona isi-too much. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu liliningi, because you are an agro economy. Izulu lingaba liningi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Thina esesikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisiyafika ku-2030. Kithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy. Sesiqalisa ukuphuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo, sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulo mnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abakholutha ngayo o aba-emitha ngayo amagasisi.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-includa ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-includa izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besine-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu nasaba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife sithelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikugqokisela sikuhlanganisa, thina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni njalo besixoxa lomphathintambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizida Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gandhi.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyabingelela ubonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangalisayo. Ithe kibona ukukhokheli bethu abulandweni ngoba even that lady owayethu kanalayi former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo, engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu, uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu njani kanjani noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sohlukuluzwa kakhulu eze evalelwa. Nxa kuwukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabangayikhesi, wahle wabotshwa. Kathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha, sekumele athathe okutsha ngoba thina i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazitshintsha just like dresses. Mina ezowumani ayisibi ukuthi thina abafazi vele asikhangela njengabantu kuleleli lizwe, asilama-rights, asilamalungelo. Nxa umfazi engasapota khonokho okwenziwayo ngithiwe ngasibili i-leadership uvithi wethu, hhayi si-west thing elizweni, ukuthi vele akulalapho esiyakhona. Umfazi angazabe ngwayiphi party ka-respect, tole that respect njengomuntu ongumama. Akula muntu ozalwa ngomunye umuntu, bantu bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho ke ngicela ngiyifisa ukuthi nxa kufike endleleni zabo balalele nabo basihloniphe basenze abantu. Umfazi munye sibe nxeba one elifana naye, asihloniphe sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilungelanga, sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba lenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabonga.
Ye, manje ngokubona kwakho ubona ungani ngezombangazo yini ezenziwayo, kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe, kumbe kukhona nje okutshaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama Lwane, ulemfihlo ezikaChiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engavezi imfihlo zakho yiyona le ndlela. Umama Lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokucatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kaSuperfak akhulume lokho embangazo kukhona kwaziyo umama Lwana. So she must decide yinto ekhona bamsayidensa ukuthi ahlathi ti athikaze ekufa. Edingwenye lesele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe, kuyabe kuzulwa mpizane. Yikho kutshengisele esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena kulwa nomfazi wakhe, umfazi wakhe when it come to amakhosi bemele amprotect, nomethe engasamfuni abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe yena njengo-VP uyamprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu kathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho, ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbula ngesikhathi era kamgabe kwaba nokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries, ababezinika ama-salaries amaningi, akwathiwa abantu babotshwa corruption, abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labana kula nto eyenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwe-carpet. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje ukudayivetha abantu i-attention yokubakhohlisa lukhona kwenzakale ngantwana umnyaka kuma-elections. Now sebekhohlisa ukuthi abantu ba-concentrate kukhonokho bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama lwana vele khathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo and yena uchiyanga ngoba imele improtect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongumfazi. Nguye yedwa ogentileyo. Ama-diamonds e-chairs aya ngaphi? Iba bakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khonokho kwamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulule nje aphume ebantwini. Ngabo mama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe. Sekumele sisukume, simele ilungelo lomuntu ongumfazi sonke.
Loke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesiqoqalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo kuvikezana lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Namhla kuhlelo lwethu olwesiphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane iVulindlela Gardens of and Care Center, unkosikazi Patricia Chabalala, yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Ana bami sibili nje bentshakhenzi bathabangani bami abase UK nabase Australia babathumezela kubudle okuningi benza isikhisimusi bamfakela le mali sabathengela ukudla sabenzela ama 7 colors wona lawana sathi sifuna sibathe labo lanqabunzima kunzima kanganani ngoba labo badle badle 7 colors wona ziyali ezidliwa ngabalolutho sabathumezela lama calculators ama penseli okunye akukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozizi bonke bakholise kakhulu babe lesikhumuso enhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ungenzele umuntu isikhumuso njengoba sehlulekile nangaphasi ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle leyo 7 colors okukhulunywa ngayo kuyini?
Besibathe irayisi yabo ele-chicken elamasoseji sabanika ama-salads abo o-beetroot, o-lettuce, o-cucumber, o-amagubi lela namaqanda wona nalamasala zonke siwafakile sathi bantu bawadle bakholise banatha lama-drinks abo.
Ye, kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile futhi ikhisimusi bengalayo imali ngoba ngibona abaningi nje bedaniwe kumbe bedakwe zilangaleli ngoba basilangalingaaliningi zengqondo ziyajakunganatha kodwa badlalile ikhisimusi ubone kunokuhlephumelana kunokuphana okukhulu. Ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika i-drinks kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana lokuphana lapho embone khona ukuthi shila ngaleli ngelokuthi lawo lakho shiyele omunye hlephumele omunye kodwa lapho emashop ethawuni okothiyemayipha okanye ubani bonke ophisemseke kugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abanemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa amagetsi lamanzi?
Okusihluphe kakhulu ngamanzi, amagetsi hhayi besindawo amanzi asihluphile ngoba iye silibele nje asatatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlala enzima ngoba uyakwazi singethisa ukuthi kuyaphekwa imigani yabi iphongo iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisanga ukupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasemaqendeni nakuyo yonke indawo so abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamanzi.
Ubone ngani umnyaka ozayo ulethe ubungcono yini?
Ngoku angazi njani nami ngoba umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi. Kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngomnyaka ozaba ngokubuyela obuthi. Njengoba uyabona ukuthi izikolo ziyavulwa nje, kufuneka yonke into. So angazi umkhathi wakho uyangehlula ukuthi ngokubele ngendlela eqondileyo.
Leyo bekuyingxoxolo unkosikazi Patricia Chabalala, umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens Orphan Care Center elondoloza intandane njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kweziphathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock yilo phela ihola elisitshiya kalolunye u-9 o'clock iqembu le-Egypt ele Al Ahly lidibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye-CAF Champions League enkundleni ye-Salam Stadium e-Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelile. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba. Sixoxa lo Thina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
Well, Mr. Guys, I'm artist onke are confirmed technically konke is everything is in place. In terms of I'm artist, some artists are vela South Africa, Botswana, Namibia. In the past we've had I'm artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So as much as we can, we would see Sibelama artists at Vela and down as Chiana. Then in terms of our attendance there to Vavela, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year. Abantu usually are in a good mood because it can't evolve. Vele abantu bayakwazi ukuthi service gida, our music is great. I'm artists there too, they're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Lo Thina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu ongu ambassador we Victoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje senditshiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi.
staring. No longer me than a next week, no me staring.
Yebo ke umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Thira labanye u DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona oqalisa kusasa sizwile ke uthi Nashe Mawoneni oweqembu le Flying Bantu ongo ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuza amalungiselelo asemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.